Yes, me tell you again.
We go.
Jerry man again and again.
Now hear me.
Ndiri boyga. Pumanguma. Imwe fumba yon di mani giza. Kuti tirira. Dashiga pageti pako yo payati zogera. Nasinda zofunga samba e kukunyorera. Inyazi zino ita kutindi kupotera. Baby. Ndiri muko manane makore 23. Da inakirwa newe kufa uri form 3. Wakana kaiwe chipi uti queen. Didewo nyangwe ndi chinu wa parafin. Urombo ndiwe unondi firingiza. Those no itarundo. Aufe wa zviziva ndisatinda kuudza kuti ndiwe wani wandagada. Urombo ndiwe unondi firingiza. Those no itarundo. Aufe wa zviziva ndisatinda kuudza kuti ndiwe wani wandagada. Wanditi bako taigara same desk. Zitare kuberekwa ndini no rest. Zvakazobuda nepamwe ndafoira test. Iko zvino ndava venda remuna fest. Wema Everest nema toothpaste. Ngatishambire murudo zvakaita cast. Patanira ndashandisa copy and paste. No time to waste kusvika zvaita best. Urombo ndiwe unondi viringidza. Ndozvinoita rundo. Haufe wazviziva ndisati ndakuudza kuti ndiwe wani wandagada. Urombo ndiwe unondi viringidza. Ndozvinoita rundo. Haufe wazviziva ndisati ndakuudza kuti ndiwe wani wandagada. Imwe fungayo ndimanikidza kuti tevera. Ndasvika pageti pako yobva yatidzokera. Nasinda zofunga tsamba yekukunyorera. Inyadzi dzinoita kuti ndigopotera. Baby. Ndiri mukomana nemakore 23. Ndainakirwa newe kubva uri form 3. Wakanaka iwe chipi uti queen. Ndidewo nyangwe ndichinuwa parafin. Urombo ndiwe unondi viringidza. Ndozvinoita rundo. Haufe wazviziva ndisati ndakuudza kuti ndiwe wani wandagada. Urombo ndiwe unondi viringidza. Ndozvinoita rundo. Haufe wazviziva ndisati ndakuudza kuti ndiwe wani wandagada. Wanditi bako taigara same desk. Zitare kuberekwa ndini no rest. Zvakazobuda nepamwe ndafoira test. Iko zvino ndava venda remuna fest. Wema Everest nema toothpaste. Ngatishambire murudo zvakaita cast. Patanira ndashandisa copy and paste. No time to waste kusvika zvaita best. Urombo ndiwe unondi viringidza. Ndozvinoita rundo. Haufe wazviziva ndisati ndakuudza kuti ndiwe wani wandagada. Urombo ndiwe unondi viringidza. Ndozvinoita rundo. Haufe wazviziva ndisati ndakuudza kuti ndiwe wani wandagada.